Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabaka Ncube. Today on Live Talk, we are discussing the U.S. elections as Americans go to the polls tomorrow with more than 186 million registered voters. Siqale ngokukhangela imbali yomunye wabaphatheka kukhetho lukamongameli owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump njalo okubandla le Republican Party. Asizweni okunengi kuntungameli Nkomo owe Studio 7.
Ngohlandla lapho esihlaziya umlando wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka lamuhla sicubungula okamnumzana Donald Trump eminyakeni eyisishiyagalolunye kuphela usesole iziphathamandla zebandla lakhe le-Republican Party waliguqula ngendlela ayifunayo njalo wengezelela ukungezwanani ngemibono elizweni leMelika. Intatheli izindaba ye-VOA uTrina Trin usethulela lolu daba ngokuphindela kukamnumzana Trump enkundleni. Kudaba olutolikwa yimi usithandekile Mhlanga we-Studio 7.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been
umsakazo we-Fox News usungatsho ukuthi owayengumongameli umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika.
Kwakufanele kuphelele lapho kodwa akusabanga njalo ngoba umnumzana Donald J. Trump umongameli wesi-45 kwelemelika wayengafuni ukuvuma ukuthi unqotshiwe.
If you count the legal votes, I easily win. If you count
ungabala amavoti asemthethweni, yimi enginqobayo. Kodwa ungabala angekho emthethweni, bengazama ukusiqila.
Wathi mhlaka 6 ngoZibandlela 2021, umongameli wakhuthaza abasekeli bakhe ukuthi befole baye esigodleni seCapitol ukwenzela ukuthi iCongress ingemukeli impumela yokhetho.
We fight like hell, and if you don't fight like hell,
siyalwa kakhulu. Ungekela ukulwa ngamandla, awusoze ube lelizwe futhi.
Okwalandelayo ngokungaze kubonakale eMelika okwabangela ukuthi umnumzana Trump etheswe amacala okuzama ukuguqula impumela yokhetho ngohlelo lwe-impeachment kabili. Ukuphikelela kwakhe lokungafuni ukuthi ehlulwe kwakungokomuntu owayengafuni ukuthatha inyathelo elijwayelekileyo.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Ngibona sengathi lo ngumuntu ozithembayo kakhulu ngombono wakhe.
URus Bettner lo Susan Craig zintatheli izindaba eziphenya indaba njalo ezaloba ugwalo oluthi Lucky Loser olungancomi indlela umnumzana Trump aphathiswa imali kayise eyenza ukuthi abe yisinothi esisezingeni lamabhiliyoneye.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject areas.
Kusukela ngeminyaka yama-80s, kakaze athembe abantu abalobuciko kuhlandla lwendaba ezithile. Uyazama ukubakhulela ukwenzela ukuthi kube lempumela ayifunayo.
Izakhiwo zikamnumzana Trump zazilotshwe ibizo lakhe ngamabala amakhulu aligolide okwakutshengisa ukuzimisela kwakhe lendlela azibona ngayo. Nanko amazwi kankosazana Craig.
He was worth $200 million when he would talk. It was the interview he gave to the New York Times and that grew to $1 billion.
Wayevele esele mali efika izigidi ezingamakhulu amabili zamadola lapho ekhuluma lentathelini zindaba ze-New York. Kodwa eminyakeni elishumi eyalandelayo watshela abe 60 minutes ukuthi kwakungamadola ayibhiliyoni eyodwa. Wayesevame ukukhuluma okuchiyeneyo.
Umnumzana Trump waba yintshantshu ekutheni abantu bemnanzelele lokuthi abe lodumo njengosomabhizimusi abantu bengasebenza laye bephumelele. Wenza izigidi lezigidi zamadola ngebizo lakhe kodwa lanxa wayephumelela kwakukhona okungalunganga. Amankampani akhe aqala ukubhidlika njalo abhaliswa ngokusemthethweni ukuthi awasela mali. Indawo zakhe zokubheja ezamakhasino lazo zalahlekelwa imali, avalwa wonke. Kodwa wathutsha ngohlelo lukamabonakude olwe The Apprentice olwaba lodumo.
Ladies and gentlemen, I am officially running
For president of the United States,
lokudinga umongameli weMelika njalo siza kwenza ilizwe leli libuyele esimeni salo sokuba lesithunzi emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Trump wayengaxolisi njalo ezimisele.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Nxa eMexico lileta abantu balo lapha, alileti abangcono. Lileta abadala amacala, abadlengulayo. Kodwa abanye ngithemba ngabantu abalungileyo.
Njengomongameli umnumzana Trump wakhetha abehluli bedale eliphakemeyo abancedisa ukungenela kwisinqumo selungelo lokukhipha izisu.
The US death toll now above.
Sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu 150,000.
Ekuqaleni komnyaka ka-2020, umkhuhlane we-COVID-19 walinga umnumzana Trump, wancedisa ukuthi kulungiswe masinyane imithi yokulwisana lalo mkhuhlane. Kodwa watshela ingcwethi kwezempilakahle ukuthi kufanele abantu bemukele umjovo womuthi we-bleach ukubulala leli gciwane. AbeMelika abedlula izigidi eziyisitshiyagalolunye bahlaselwa yilo umkhuhlane. Ababhubhayo bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 230,000. Abavotayo bakhetha umnumzana Biden ukuthi abe ngumongameli. Esephumile embusweni umnumzana Trump wetheswa amacala amaningi njalo ngowakuqala umongameli ukuthi atholakale elicala. Kodwa udumo lwakhe lulokhe lumemetheka. Waphepha kabili bezama ukumbulala kuwona lo umnyaka okwakhuphula ukuzwanana kwakhe labamsekelayo.
God has a plan for Trump and he absolutely
uThixo ulecebo nomnumzana Trump. Waphepha ngoba kulesizathu. Ngithemba leso sizathu ngesokuthi abe ngumongameli we-47.
Umnumzana Trump owaphathisa ukubhala ibhuku le-The Art of the Comeback engabe eselungiselela ngempela ukuphenduka futhi ngendlela enkulu kumlando wezombusazwe eMelika.
Timbotarisa Norondo yevachange vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri weAmerica vakamirira bato reDemocratic Party amai Kamala Harris jonga kanemiri anotsanangura.
Vachibva kune rimwe dunhu remuAmerica rine vanhu vakasiyana-siyana vanotambira maonero nemafungiro akasiyana vari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, vakafamba nzira yezvematongerwo enyika pakati pekuve munhu anoona kuti mutemo wateerwa here nekuve munhu anofunga nezveshanduko yemberi. Mutori wenhau weVOA Matt Dibble anotipa nhoroondo ino yandinokuverengerai ari kuOakland kuCalifornia. Amai Kamala Harris vachitaura kumusangano mukuru webato rawo weDemocratic National Convention vakati,
"My mother was a brilliant 5-foot-tall brown woman with an accent."
Amai vangu vaiva mudzimai akachenjera akareba aine ruvara rwebrown uye aine matauriro akasiyana nevamwe.
Nyaya ya amai Kamala Harris inotanga mugore ravakaberekwa ra1964 mumisha yevanhu vakasiyana-siyana yakabudirira yemusan Francisco Bay Area. Vabereki vavo vaive vabva kure, Shyamala Gopalani aibva kuIndia naDonald Harris aibva kuJamaica vakasangana muBerkeley, California, umo vadzidzi vaviri ava vakasvika kuzodzidza pachikoro chepamusoro-soro cheUniversity of California. Mumakore ekuma1960 Berkeley yaive nhongonya yekurwira kodzero dzevanhu pamwe nekurwira runyararo. Amai Harris vakati ndangariro dzavo dzekutangisisa ndedzekuendwa navo kumisangano nevabereki vavo vachiri mudiki. Muna1970 muchato wana Harris wakanga waparara. Amai Shyamala Gopalani nevanasikana vavo vaviri vakawana imba yekugara yemuturikidzwa vachibhadhara rent mune imwe nzvimbo yemuBerkeley yaizivikanwa nerekuti Flatlands sezvo yaive nzvimbo yakatambarara. Amai Carol Potter ishamwari yaamai Harris yepahudiki.
So they lived above the daycare center, above Shelton's daycare, in a modest 2-bedroom, 1-bath apartment.
Saka vaigara muimba yemudurikidzwa pamusoro pekrish, pamusoro pe Shelton's daycare. muimba yaive nemipanda miviri yekurara nemwe chete wokugezera.
Shamwari yehudiki amai Potter vakatanga kusangana na amai Harris panzvimbo yavaimirira mabhazi aivatakura kuenda kuchikoro.
We were the second class to desegregate Berkeley public schools.
Tisu takava kirasi yechipiri kusangana vadzidzi vemarudzi muzvikoro zveveruzhinji muBerkeley.
Amai Harris vakaenda kuHoward University, chikoro chepamusoro-soro chine nhoroondo yekutora vadzidzi vechitema, vakazoenda kuchikoro chezvemitemo. Panguva iyo varume vechitema vaiiswa mumajeri nehuwandu hwakanyanya muCalifornia. Amai Harris vakatora basa rekuve muchuchisi, basa raisatambirika munharaunda dzevatema vemuAmerica. Amai Potter vanoti,
she wanted to go in and change things so that people weren't being prosecuted the way that they were based on systemic and structural racism.
Haida kupinda kuti ashandure zvinhu kuitira kuti vanhu vasangopomerwa mhosva sezvaiitika zvichienderana nerusaro rwaganda.
Muna 2002, amai Harris vakakwikwidzana nevaive gweta redunhu reSan Francisco, kana kuti district attorney. Vanoita zvematongerwo enyika, amai Andrea Jew Steele, vanoshanda kubatsira madzimai ebato reDemocratic Party kuti vasarudzwe musarudzo.
There had never been a woman district attorney. She was really an underdog. But from the beginning, she had something very special.
Kwakanga kusina kumbobvira kwakaita gweta redunhu rechidzimai. Aitova munhu aifungidzirwa kuti haawini. Asi kubva mukutanga, aive nechimwe chinhu chakanga chakakosha zvikuru paari.
Amai Harris vakakunda musarudzo dzaive nemakwikwi akasimba idzi. Vakatanga kushanda vachiwedzera mitongo nenguva dzekugara mumajeri kune vanenge vabatwa nemhosva dzemhirizhonga, vachiisa vaya vanenge vakapara mhosva kekutanga uye mhosva dzisina mhirizhonga muchirongwa chavo chainzi Back on Track, chaive chakanangana nekudzosera vasungwa munzira kwayo. Mushure mekusarudzwa segweta guru reCalifornia muna 2010, vakamanikidza mabhanga emuAmerica kuti abhadhare mari inoita $20 billion semuripo panyaya yekuti aishandisa nzira dzaive neutsotsi mukati mukukweretesa vanhu mari, vakarwisana nekutengeswa kwezvinodhaka pakati pematunhu nevaiendesa vanhu muunhapwa, uye vakakurudzira kuti kuroorana kuve kwakaenzana. Muna 2016, amai Harris vakasarudzwa kuve nhengo yedare reSenate America, uko vakakasika kukwira sezwi rine simba munyaya dzekupinda kwevanhu munyika, nyaya dzeutano nekuvandudzwa kwemitemo inobata vasungwa vanenge vabatwa vaine mhosva. Vachizivikanwa nemibvunzo yavo yaipinza munguva dzekuzeya nyaya mudare reSenate nekukwanisa kwavo kuita kuti vatungamiri vabude pachena mumabasa avo, amai Harris vakave munhu aizivikanwa munyika yose. Asi pavaiedza kutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020, amai Harris vakanetseka kuti vabudirire zvichiwedzerwa nekusagadzikana kwevaivabatsira kutsvaga rutsigiro. Jill Juran vaibatsira amai Harris uye vanoti,
there's definitely been stories about high staff turnover, inability to keep talented people in her orbit.
Ichokwadi kuti paive nenyaya dziri pamusoro pekuwanda kwevashandi nekukundikana kwavo kuchengeta vanhu vaive neunyanzvi hwebasa.
VaBiden vakahwina vakadomwa kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, vakakumbira amai Harris kuti vashande navo semutevedzeri wavo. Vaviri ava vakaenderera mberi nekukunda zvakaita kuti amai Harris vave mudzimai wekutanga uye wechitema kupinda muhofisi iyoyo. Vakatarisana nedambudziko rekukwira kwehuwandu hwevekunze vaiedza kuyambuka muganhu wekuchamhembe kweAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Harris vakaita misangano nevatungamiri vemudunhu kuti vagadzirise kusagadzikana pamwe neurombo. Vakakasika kuve munhu akanangwa mune zvematongerwo enyika. Amai Kathy Wilmont, muvhoti wekuCalifornia, vanoti,
she was supposed to be the one that was in charge of securing our border, and I don't even know if she's been down there yet.
Vaifanirwa kuve ivo mukuru anoona nekuchengetedzwa kwemuganhu wedu, asi handitombozivi kana vakambodzikako.
Amai Harris vagadzikana vakashanda senhumwa mupasi rose vachisimbisa nyaya dzerutsigiro nekupodza makakava, uye mubasa rakaumbwa kuburikidza nekukunda zvimhinga mupinyi nekupfurikidza zvaitarisirwa. Amai Harris vakasimuka zvakare vakauye mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, apo vaJoe Biden vakabuda mumakwikwi esarudzo zvakanga zvisina kutarisirwa. Nyaya yandakuverengerai iyi yabva kuna Matt Dibble, mutori wenhau weVOA News ari kuOakland kuCalifornia.
We also look at Republican Party candidate former President Donald Trump. Blessing Zulu anotsangana ngura zvizere.
Mumakore mapfumba mwe chete vaimbova mutungamiri wenyika vanogona kusarudzwa zvakare kutungamirira nyika vaDonald Trump vawandudza bato reRepublican Party munyika isina kubatana munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutori wenhau weVOA Tina Trin anotarisa nhoroondo yavaTrump nekuedza kwavo kudzoka mune zvematongerwo enyika zvinokwanisa kuvapinza munhoroondo. Munyaya ino yandiri kukuverengerai.
The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected president.
Tinokwanisa kukudza iko zvino kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden ndovasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica.
Zvinhu zvaitarisirwa kuti zvaibva zvagumira apa vaBiden vopinda havo muhofisi. Asi vaDonald J. Trump vainge vari mutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana neshanu vakaramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti,
if you count the legal votes I easily win, if you count the illegal votes they can try to steal.
Pakaverengwa mavhoti ari pamutemo ndinokunda nyore nyore, asi pakaverengwa mavhoti asiri pamutemo vanogona kubirira sarudzo.
VaTrump vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasabvumidze dare reCongress kutambira mavhoti zviri pamutemo musi wa 6 ndira 2021.
We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country.
Ticharamba tichirwa pasina kudududza. Mukasarwa zvakasimba, nyika inosara yave mamvemve.
Zvakazoitika apa imhiri zhonga yainge isingafungidzirwe kuti ingaitike muAmerica, zvakapawo kuti dare reHouse of Representatives rivote kuti vaTrump vabviswe pachigaro kana kuti impeachment. Mutori wenhau webepanhau reNew York Times Russ Butner anoti kuramba kwavaTrump kutambira zvavasingade chatove chigariro kumurume agara asingateedzeri hake zvinotarisirwa nevamwe.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Semafungiro angu munhu asingatyi, ane chivimbo nezvaanofunga kana kuita.
Butner na Susan Craig, mwe mutori wenhau weNew York Times, vakanyora bhuku rinonzi Lucky Loser, rinotarisa nzira dzimwe dzisina kunaka dzakashandiswa navaTrump kuti vave shoroma ine mabhiriyoni emadhora akawanda. Butner anoti,
he has not, since the early 80s, really trusted people who have subject area expertise on almost anything. He will always overrule them.
Kubva kuma 1980 haana kubva ave nechivimbo nevanhu vane unyanzvi mune zvakasiyana siyana. Anoramba kutambira zvavanotaura ongoita zvemusoro wake.
Zvivakwa zvavaTrump zvakanyorwa zita ravo nemavara makuru egoridhe kunonzi kuedza kuzvishambadza nekuda kwavo kuti vagare vachirumbidzwa nevanhu. Craig anoti,
he was worth $200 million when he would talk. It was an interview he gave to the New York Times, and that grew to $1 billion.
Ainge aine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora pane dzimwe nguva dzaaitaura zvinova zvakabuda muhurukuro nebepanhau reNew York Times. Asi mari iyi yakazongokura kusvika pabhiriyoni rimwe chete mune imwe hurukuro pachirongwa che60 Minutes makore gumi akazotevera.
VaTrump vakaita mari yakawanda nekugona kuzvishambadza semunhu anogona zvebhizimisi uyewo nekushambadza zita ravo pazvivakwa. Asi chisingaonekwe neveruzhinji matambudziko avanombosangana navo. Makambani avo akaenda kumatare katanhatu atadza kubhadhara zvikwereti. Makasino avo akarasikirwa nemari ndokuvharwa. VaTrump vakazvisimudzirazve nechirongwa chavo chepanhepfenyuro chinonzi The Apprentice, izvo zvakavapa mbiri uye mukana mukuru wekuita mari. VaTrump vakati,
ladies and gentlemen, I am officially running for president.
Vana baba nana amai, ndiri kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika yeAmerica zviri pamutemo, uye tichaita kuti nyika yedu ive nechiremera zvakare.
Munyaya dzezvematongerwo enyika, vamwe vanoti vaTrump vanounza kusawirirana zvichiwedzerwa nenyaya yavo yekuti America ndiyo inofanira kuva pekutanga pasina kubatsira dzimwe nyika.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs,
Kana Mexico ichitumira vanhu kuno kuAmerica, haisi kutumira vane njere. Vari kutumira vanoshandisa nekutengesa zvinodhaka. Vanoita zveumbavha, asi vamwe vacho handizivi, vanogona kunge vari vanhu vakanaka.
Semutungamiri wenyika vaTrump vakadoma vatongi vedare repamusoro-soro vatatu avo vakapa kuti mutemo wekutendera madzimai kubvisa nhumbu ubviswe.
The US death toll now above 150,000.
Vanhu vafa iko zvino vadarika zana rezviuru nemakumi mashanu.
Muna 2020 chirwere cheCovid chakava muedzo chaiwo kuna vaTrump. VaTrump vakaita havo kuti nhomba dzikurumidze kuwanikwa nekugadzirwa. Asi vakambotaurawo mashoko akashorwa nevamwe apo vaiita sevaikurudzira vana chiremba kuti vabaye vanhu majekiseni ane jiki kuti auraye utachiona mumuviri wevanhu vainge vachirwara neCovid-19. Apo vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vainge vabatwa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana 230,000 vafa. Vanhu vakabva vasarudza vaJoe Biden vebato reDemocratic Party semutungamiri wenyika muna mbudzi 2020. Pavakasiya chigaro, vaTrump vakabva vaendeswa kumatare nemhosva dzakasiyana-siyana, dzimwe vachipomerwa nyaya dzekuita uori, dzimwe vachipomerwawo nyaya dzekumbunyikidza madzimai. Vakabva vave munhu wekutanga aive mutungamiri wenyika yeAmerica kubatwa nemhosva nedare. Asi kunyange zvakadaro, vanhu vari kuvatsigira vatowanda. Vakapona kaviri kubva mukuda kuurayiwa. Izvi zvinonziwo zvapa kuti ukama nevatsigiri wavo hubva wasungwa neutare. Mumwe mugari wekuPennsylvania ari mutsigiri wavaTrump, Pam Smith, anoti:
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose and reason.
Mwari pane zvakarongera vaTrump. Kusafa kwavo kunoreva kuti pane chikonzero chakaita kuti vasafe. Ndinovemba kuti chikonzero ichi ndechekuti vazova mutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nemanomwe.
Kubva vaTrump zvavapinda mudariro vakabva vabvongodza mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. VaTrump vakabatana nemumwe munyori vakanyora bhuku rinonzi The Art of the Comeback. Rwendo runo vanogona kunge vari kuronga kudzoka zvakare kuzotungamirira nyika yeAmerica zvisati zvaitika munhoroondo yenyika iyi. Nyaya iyi yatumirwa naTina Trin weVOA, mukaiverengerwa neni wenyu Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
To discuss the U.S. elections, we are joined by VOA reporter Evans Zininga in Dallas, Texas. Welcome to the show, Evans.
Thank you, Taboka. I am out here in Texas, Dallas.
Zvakamira sei ikoko, Evans?
Kuno kune runyararo ukasatoudzwa nevanhu vachitsanangura unogona kusaziva kuti kune bishi renyaya dzesarudzo iri kuitwa mangwana iyi. Vanhu vari kungoita zvavagara vachingoita vemabhizinesi vakavhura, vari kutsvaga rutsigiro kukambeina, vari kutenderera vachikambeinawo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Izvezvi ndiri kutaura nemi ndiri pano pane imwe nzvimbo yemuDallas panonzi paGladys Humphrey Public Library, imwe nzvimbo ichange ichiungana vakawanda vachivhota mangwana. Pane zvese zvakawanda-wanda, mabhana emapato akasiyana-siyana, vanhu vemapato akasiyana-siyana vari kupinda vachibuda. Hapana chiri kumbotaridza kuti pane chingakanganise zuva ramangwana pari zvino.
As the campaigns continue today, what's the mood? How are people preparing for the elections? Is there any excitement that you see there in Texas?
There is a lot of excitement, Taboka, I should say, because yesterday I took time to visit two different places where polling stations are sited, and there was a lot of activity, people walking about, going in and out. And if you go on the streets in Dallas right now as we speak, it's been raining, but people are out there, and you can tell because of the regalia they are wearing. You see a lot of red, you see a lot of blue. The Democrats are doing their best. The Republicans are doing their best, and there are also other independent players in the fray. Like right now here, I can see more than 20 different banners with names, with parties for different positions, but the election, there is definitely that euphoria around Texas for this election.
Thank you so much, Evans. I will continue to reach out to Evans as we continue this week. While in Dallas, Evans caught up with nationalized Zimbabweans who will be voting this year. Let's hear what they have to say.
I feel so excited to witness an election that is very free, fair, and transparent. I've never witnessed that before. Back from Africa, where I come from, we are used to elections that are violent, elections that are disputed, elections where the ruling parties, they take charge of election bodies, which is utterly different from what I'm witnessing here. Everyone is given the platform to campaign freely, without intimidation. Everyone is given equal opportunity to campaign on television. Everyone is given a equal opportunity to meet people. It's unlike where we have a threat here in Africa, where others are bad to campaign, others are bad to meet people, while others are campaigning. So it's actually different. So I'm actually excited to see a free and fair and very transparent process.
Do you have a pick in this election?
Obviously, I have one.
Tell us more.
I go for Kamala Harris.
Why?
I like her policies. Okay. Her policies are about immigration. Her policies about, you know, when one wants to buy a house, she said she'll give you 20,000 if down payment. Her policies are poor. Her policies are for the ordinary people, unlike the other candidate. Where his policies are just for the billionaires. His policies are for the rich. If you look at one of his policies about tax cut, he wants to cut tax for only the billionaires, maybe for his benefit because he's not a billionaire. So I move with the one with the policies that favor the ordinary citizens.
They both have their strengths and weaknesses, but I would say my candidate of choice is Donald Trump.
All right.
I know people will be coming for me, but
will they?
I will tell you my few reasons.
Why Trump?
Well, he does have his shortcomings. I mean, his character, we don't even have to go into detail. He is a lot of things. But when it comes to moving the country forward, like getting the country to regain its dominant status, he's my best bet.
Okay.
Not taking anything away from Kamala, I think she's good. I would actually want to see a female president in America, definitely. But in this instance, or at this point in time, I would have to say Donald Trump.
And the million-dollar question, do you think he is going to win?
How do I think he's going to win? Well, it's not exactly clear at this point. But I know Americans are people that really, they decide on the day.
That was Godfrey Kurawone and Tinashe Makoni, Zimbabweans based in Dallas, Texas, here in the U.S., speaking to VOA's Evans Zininga. Remember, kusasa kuzaqhutshekelwa phambili ke lapha eMelika abantu besiya vota sikhangelele ukuthi abantu bazaphuma ngobunengi lalo basikwazi ukuthi abanengi asebenelise ukuthi bavote njengoba abanye bebethumela ke amavota abo besebenzisa izincwadi abanye benelise ukuthi bahambe bayavota usuku lokuvota lungakafiki sizaqhubekela phambili ke silipha okwenzakalayo kusasa kuze kuyefika ke ngolwesihlanu ngodaba lokhetho lolu lingakhohlwa ukuthi lizaqhubekela phambili lithola ke imibiko evela kithi ngalolu daba. And that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Jabo Kancube.